Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu kumiguru 8/2021. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Masanctions aya isu taakuti seMDC ngatiitei kuti wekudzimwe nyika wabvise masanction hongu mune zvisingafadzi zviri kuitika muZimbabwe, asi tiri kuti hurumende inofanira kupiwa kunzi itai zvakati kuita kuti zvibviswe.
Mutungamiri webato rinopikisa reMDCT vaDouglas Monzora vokurudzira kuti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe zvibviswe, vachitiwo hurumende inofanira kuwandudza zvinhu zvakawanda sarudzo dzisati dzaitwa. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose, uye vamwe vanhu makumi masere nevapfumbamwe vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare. Mhuri dzinodarika zana kusanganisira svikiro redunhu revhuti dzinobviswa papurazi reWaterloo nechitatu zvichinzi vagere panzvimbo iyi zvisiri pamutemo. Chikwata chenhabvu yevanhurume cheZimbabwe Warriors chiri panguva yakaoma apo chiri kupinda munhandare yeCoastal International Stadium muGhana mangwana mumutambo wacho wekutanga neGhana mumakwikwi ekuenda ku-2022 World Cup. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa reMDCT vaDouglas Monzora nhasi vakurudzira kuti zvirango zvinonzi zvakatemerwa Zimbabwe zvibviswe, vachitiwo hurumende inofanira kuwandudza zvinhu zvakawanda sarudzo dzisati dzaitwa. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vashitaura nevatori venhau pamuzinda webato ravo paMorgan Richard Tsvangirai House muHarare nhasi vaMonzora vakurudzira kuti zvirango zvibviswe, vachiti zvirango izvi hazvina zvazviri kubatsira kuruzhinji rweZimbabwe.
Zvakataurwa nababa Tsvangirai vasati vashaya zvanga zviri zvekuti kubva muna 2012 vakaenda kuAustralia vakati ngati chibvisa nyaya dzemasanction. Vakaenda kuBritain vakatoti ngati bvise nyaya yemasanction. Mazviro kwazvo Britain yakabvisa masanctions iwayo. Chasara United States iri kuti masanctions anofanira kunga aripo. Masanctions aya isu taakuti seMDC sezvakataurwa nemukuru wedu ngatiitei kuti vekudzimwe nyika wabvise masanction.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaRashwet Mukundu vati havaone nyika dzekumavirira dzakaisa zvirango izvi dzichizvibvisa munguva pfupi iri kutevera nekuti kodzero dzevanhu dziri kuramba dzichityorwa nehurumende.
Hapana chaitwa chaicho nehurumende yava munangagwa chinoratidza kuti vari kusanduka pamusoro pekodzero dzevanhu, vari kusanduka pamusoro pemabatirwo kana kuti mashandiro anoita vanoona nezvesarudzo. Izvi ndo nyaya hombe dziri kunyanyonetsa dzakaita kuti nyika ipinzwe pazvirango.
VaMonzora vatiwo pane zvakawanda zvinofanira kugadziriswa sarudzo dzemuna 2023 dzisati dzaitwa, zvakafanana nekuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvinofanira kuti zvivhote musarudzo idzi zviri munyika dzazvigere, uye mitemo inobata sarudzo inofanira kuvandudzwa.
Munhu wese anofanira kupinda pamasaisai, anofanira kupinda paradio, patelevision kana achikwikwidza presidents. Tobva ipapo hakuna masoja, maCIO nemapurisa anofanira kuva nechekuita nezvematongerwo enyika. Chechitatu hakuna zvinofanira kunzi vanhu vanonyimwa chibage kana kuti vanonyimwa mbeu nepamusana pekuti havana kuvhotera nhingi. Zvese izvo toda kuzvibvisa. Hakuna munhu anofanira kurohwa munyika muno kana kumbunyikidzwa kodzero dzake nokuti afunga kuvhotera nhingi.
Hatina kukwanisa kutaura negurukota rezvemitemo vaziambi ziambi kutinzwe kuti matano api arikutorwa nehurumende mukuvandudza mitemo inobata sarudzo asi sachigaro wecommission inoona nezvesarudzo amai Priscilla Chigumba vakamboudza Studio 7 nguva pfupi yapfuura kuti commission yava ina dambudziko nekutevedzera mutemo vachiti nyaya yekufambiswa kwesarudzo inyaya inofanira kugadziriswa nedare reparamende kubudikidza nekuvandudza mitemo inobata nyaya dzesarudzo vamonzora vati vane chivimbo chekuti nyaya dzekufambiswa zvakanaka kwesarudzo dzinogona kugadzirisika kana nhaurirano pakati pehurumende mapato anopikisa masangano anoshanda akazvimirira vedzisvondo nevemabhizimusi pamwe nevamwe vakagara pasi poitwa nhaurirano dzechokwadi zvichakadai mutauriri wesangano recrisis in Zimbabwe coalition vamavhela skumalo vati nguva yasara ishoma kuti pagadziriswe nyaya dzinobata nyaya dzesarudzo sezvo sarudzo dzave kuswedera
tinoona kuti nyaya dzema electoral reforms dzinogona kunetsa kuti ange avapo sarudzo dza 2023 dzisati dzasvika nekuti tirikuona kuti izvozvi takutonopeta gore ra 2021 tichipinda mugore ra 2022 kureva kuti takunosarirwa nemwaka mushoma usingadariki gore kuti mareforms aya ange achiitwa asi sezvineiwo hapana chati charatidza paground kuti pane chiri kuitika
nhaurirano pakati pavamonzora nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa dzinonzi dzakatanga zvitevera kupindura kwakaita vamunangagwa tsamba yavakanyorerwa navamonzora vamonzora vati vari mubishi kubvunza nhengo dzebato ravo kuti nhaurirano idzi dzinofanira kutora mutoo upi vachiti vari kutarisira kupedza kubvunza nhengo dzavo mumatunhu ose enyika mumazuva gumi ari kutevera vasati vapindura tsamba yavamonzora vamunangagwa vakamboti nhaurirano dzichaitwa chete pasi pegungano repolitical actors dialogue kana kuti Pollard iro riri kushorwa neMDC alliance inotungamirirwa navanelson chamisa ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi
Bazi rezveutano rakadzivisa nezuro kuti munhu mumwe chete akafane chirwere cheCOVID-19 munyika yose uye vamwe vanhu makumi masere nevapfumbamwe kana kuti 89 vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafane chirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine mazana matanhatu nemakumi matatu nemumwe kana kuti 4631. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga munyika vava zviuru zana nemakumi matatu nechimwe zvine mazana mashanu nemakumi maviri nevatatu kana kuti 131523. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vakanga vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakanga vava mamiriyoni matatu ane zviuru zana nemakumi mashanu nezviviri zvine mazana mapfumbamwe ane gumi nevatanhatu kana kuti 3,152,916. Vakanga vabayiwa nhomba dzose dziri mbiri vave mamiriyoni maviri ane zviuru mazana matatu ane makumi manomwe nezvina nemakumi mana nevashanu kana kuti 2,374,045. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwedenda iri. Mhuri dzinodarika zana kusanganisira svikiro redunhu revhuti kumashonaland west dzakabviswa papurazi rewaterloo nechitatu zvichinzi dzigere panzvimbo iyi zvisiri pamutemo. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mhuri idzi dzinoti dzakashamiswa apo Chikonzi nemapurisa ainge akapakata zvombo nemboma aisvika gumi nevashanu vepakamba yemapurisa yemakuti vakasvika vachipisa misha yavo vachiti vabvese zvakatarwa nedare repamusoro rehaicod. Svikiro rekwajename renzvimbo iyi vakapfuma nei katemanyoka vanoti kunetsana papurazi apa kwakatanga muna 2018 apo vaJames Chigwedere hama yevaimbove gurukota rezvedzidzo vaAnanias Chigwedere vakapiwa gwaro rekuti nzvimbo iyi yave yavo asi nzvimbo iyi isiri nzvimbo inogariswa vanhu.
Dambudziko panapa matangira rakaita tine munhu wandirikushupana naye muzukuru waChigwedera Vincent Chigwedere. Iye sekuru wake ndakaenda nawo koti James Chigwedera akafa 2018 ndobva zaramba tiri kumakoti.
Vakatema nyoka vanoti vachigwedere vakazofa gakava renzvimbo iyi risina kupera. Vanoti vakazotanga kunetsana nemuzukuru wavachigwedere vaVincent Chigwedere avo vazouya nemapurisa pamwe nechikonzi kuzovabvisa papurazi apa. Zvinonzi mapurisa akamanikidza vose vanga vari padzimba dzavo kuisa midziyo yavo yose mumotokari hombe vachinokandwa pedyo nemugwagwa mukuru unobva kuHarare uchienda kuChirundu apo vagere pamhene kusvika pari nhasi. Mumwe wakapisirwa dzimba amai Petuna Adam vanoti zvinhu zvavo zvakawanda zvakatsvira mumba sezvo vasina kupiwa nguva yekuzviburitsa.
Pisa akauya akatene nzvimbo haisi yenyu tipisira, asi kupisa kwacho kwavakaita ndiko kuti havana kunyatsotiitira zvakanaka nokuti isu tanga vanga vasina keya nezvinhu zvatiinazvo.
Amai Adamu vanoti vari kutambura pamugwagwa pavagere sezvo pasina mvura, zvimbuzi kana zvekudya. Amai Adamu vanoti vanokumbira hurumende kuti ivawanise pekugara nekukasika.
Saka panodambudzika tikuwana ndere mvura. Tiri kumwa mvura yemufuku isingakodze kuti chinwe, mvura isina kuchengetedzeka. Pano mukatasabatira hapana kana matoilets. Isu tanifunga dai muhurumende ichitinzwawo. Yatiwanisa pekugara.
Mumwe asina kwekuenda ndiyamainyadzisai Govera, ava vanoti nzvimbo yavari kubviswa ndiyo yavanoziva chete uye ndipo pavakasiyiwa nemurume wavo akafirapo makore mashanu apera. Mumwe akapisirwawo dzimba ndiyamai Jessica Piri, ava vanoti havana zvekudya uye nhumbi dzavo nedzevana vavo dzakapiswa. Amai Piri vanoti vana vacheche vave kurwara nekugara panze pane mhepo yakanyanya.
Kuti tirarame tiri panze, zvimwe zvinhu zvakatsva, semwana wandakatobata akatopisirwa hembe ndakatotarisa. Saka zvinhu zvakatooma.
Gogoeri Dhamapfudza vanoti vakatadza kubudisa mari yavo inosvika madhora mazana matatu yavaichengeta mumba yavainotora kumaroja avo kukaroi sezvo vainge vasipo pakapiswa dzimba dzavo.
Kushawatsa, ndakafunga mari yangu chete. Ndiya ndikachema ndakati pachadzina mhosva.
Vachapfumanei ava vanoti vakarwa muhondo yechimuronge yechipiri vari kudivi reZimbabwe People's Revolutionary Army kana kuti ZIPRA vanoti hapana kwavari kuenda.
Pandakapisirwa ikoko ndikwanda kudzokera.
Mudzviti wenzvimbo uye vari sachigaro webazi rinoyamura vanhu vanenge vawirwa nematambudziko mudunhu reHurungwe vaAndrew Tizora vanobvuma kuti nzvimbo yabviswa vanhu haisi yedzimwe dzinogariswa vanhu patsva, vachiti vanhu vavanosungirwa kuyamura isvikiro renzvimbo nemhuri yaro, asi vamwe vakawanda vanofanirwa kudzokera kwavakabva.
Tirikubva kutaura nematema emanjimanji avo nechekuita nesvikiro riipapo. Tirikuda kubatana namambo odandawa famu vacho. Takanangana nesvikiro tinogona kukurukura tichitaura neoda yacho kuti ndiro rionekwa kuti ringagare papi sei.
VaTizora vanoti dambudziko revanhu vari kugara panzvimbo zvisiri pamutemo riri kuwanda uye vari kuyambira vanhu kuti vasagare panzvimbo zvisiri pamutemo. Hachina kunzwa divi ravachigwedere sezvo vayambira vatore venhau kubudikidza nevashandi vavo vanga vachiona nekuchengetedzwa kwavo kana kuti personal security kuti havasi kuda kuona kana kutaura nevanhu. Mutauriri wemapurisa mudunhu reMashonaland West amai Margaret Chitove vanoti ibasa remapurisa kuyamura kuti vanhu vatevedzera zvinenge zvatarwa nematare. Nyaya dzevanhu vari kubviswa munzvimbo dzavagere zvinonzi hazvisi pamutemo dzinowanda nguva ino yegore makore ose mudunhu reMashonaland West. Ndakamirira Studio 7 muChinoi, ndini Nunurai Jena.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano renhau reAFP rinoti mutungamiri weFrance vaEmmanuel Macron vasangana nekutsamwa kwevechidiki vanobva kuAfrica nhasi pamusoro penyaya dzakawanda dzinosanganisira kusiya misha kwevanhu vachienda kune dzimwe nyika pamwe nemisaridzirwa yeutapwa. Izvi zvaitika kumusangano wakanangana nekushandura zvinhu mudunhu reAfrica. Gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vari kubatana negurukota rezvekugadzikana kwemukati menyika vaAleandro Mayorkas pamwe negweta guru rehurumende vaMerrick Garland kuenda kuMexico City nhasi kumusangano wanzi nebazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika ndewe pamusoro-soro wakanangana nenyaya dzekugadzikana. Vakuru muhurumende yeAmerica vanoti vanoimba kuti America neMexico dzichagadzirira kunyorerana chibvumirano chitsva munyaya dzekushanda pamwe chete munyaya dzekugadzikana kwedunhu. Vamwe vabereki kumasvingo vari kuchema-chema nenyaya dzehuori dziri kupomerwa vamwe vakuru vezvikoro kunyange vari kutatarika kubhadhara mari iyi kuti vana vavo vaende kuzvikoro. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vabereki vakaita savaDrive Tangai vanoti
nyaya yehuori yekureswa kushandisa mari muzvikoro iyi yanyanya kutibata-bata, nokuti iko zvino tinoona kuti mastandards ezvikoro anongoramba ari paari, asi mari tinobhadhara temu yoga yoga havasi kuvaka kana zvikoro zvacho kana kungogadziriswa mabhuloku. Pamwe pacho notosvika pachikoro pasina mvura, ndoshaya kuti saka chikoro ichiri kurana sei. Ivo mahedmaster mazhinji unowana futi ndivo vari kuvaka dzimba mutown. Saka toona sekuti izvi zviri kuafecta isu sevabereki zvakanyanya. Tichapedzira taakuda kuti yekuti kana pari paboarding school uchada kutozowedzera chimwe chikafu chekuti mwana adle, nekuti havasi kudla vachiguta. Mari imwe iringotogwa ichiita zvimwe zvinhu zvisinei nechikoro.
Mazuva mashoma apfuura, mukuru wechikoro pagogomeri high school vaakinos mazhungu pamwe nevamwe vatungamiri vechikoro ichi vashanu kusanganisira mufundisi wepachikoro ichi vakamiswa pamberi pedare remajisitrate masvingo vachipomerwa mhosva yekuba mari inopfuura mamiriyoni maviri. Nezuro vabereki vevana vepabatana primary school kwagutu vakaratidzira vakavharisa chikoro vachipomera mutevedzeri wemukuru wechikoro vainox tole mhosva yekuba mari yechikoro yakawanda. Vamwe vabereki vevana vepamupandawana high school vakaratidzirawo vachiti mari yepachikoro ichi haisi kufambiswa zvakanaka. Mumwe mubereki vaogliv makova avo vane mwana ari pagokomeri vanoti dzidzo yaderera pachikoro apa nenyaya yehori pamari yavanobhadhara kwavari kupomera vakuru vechikoro.
Tinoona isu igokomere chikoro chekare, asi vachiri kungoshandisa zvinhu zvakanga zviripo about 40 years ago. Hapana chiri kuchinja. Vana vekuprimary vari kushandisa mabhakets kuti vaende kumatoilets, vari kutadza kureplesa kana machemba. Saka zviri kutinetsa kuti isusu mari dzedu basa radzo riri kushanda chii chaizvo.
Vashadrick Sharara vane mwana ari pabatana yeprimary school pabhasera avo vakaratidzirwa vakavharisa chikoro vachiti vakuru vechikoro vari kuba zvinhu zvechikoro pamwe nemari inofanira kunge ichishandiswa padzidzo dzevana vanoti vari kuba vangavadzingwe mabasa.
Deputy Edu yagara nyaya dzake akaita inosanganisira kuba mabarwe echikoro aya akapiwa naprezidenti aya akabva tikazotobata mumabhutanga atora two bags dzakashota kune dzimwe simendi dzaishayikwa then aizofabricatawo mavhocha aya kuti kana munhu akashanda basa pachikoro iye aizoisa stiga rakakwirira.
Vachipa divi rehurumende, mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vati huori muzvikoro haukurudzirwe.
Ndosaka izvozvo takabatana nezimbabwe anti-corruption commission zvekuti vaya ndururani dziya dziya dziri kuita huori dziri kuswera dzabatwa neveanti-corruption commission voendeswa pamatare voripa mutongo wemhosva yavo yehuori.
Mukuru wesangano rinomirira vadzidzisi mumaruwa reamalgamated Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaObed Masaraure vati kunyange vasingakurudzire kuba huori huri kuwanda muzvikoro nenyaya yekuti hurumende iri kubhadhara vadzidzisi mari shoma.
Munhu anenge achinzi achengetedze mazikwanda-kwanda emari, asi iye mwana wake atadza kuenda kuchikoro asingakwanisi kuwana heodzike. Urombo ihwohwo huri kutuma vamwe kuti vadzimari vapinza ruoko rwavo muhomwe yechikoro votora mari zvisiri pamutemo. Rimwe dambudziko repiri hombesa, ingori nyika yazara vanhu vasisina hunhu. Nyaya yekuti nyaya yekuba nehuori nezvimwe zvave zvinhu zvanomalaizwa kubva pavakuru venyika chaivo kubva kuhurumende.
Asi vandoro vanoti nyaya dzehuori hadzinei nemihoro yevadzidzisi sezvo hurumende iri kuzama kuvapa mari inokwana. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Dzemitambo. Chikwata chenhabvu yevanhurume cheZimbabwe Warriors chiri panguva yakaoma apo chiri kupinda munhandare yeCoastal International Stadium muGhana mangwana Mumutambo wacho wekutanga neGhana makwikwi ekuenda ku 2022 World Cup. Michael Kariati anotipanya iye.
Kwata ichi chinofarira kukunda kunyange zvikaoma sei. Nekuti kusaita izvi kunochisiya chisisina chimuko makundano enhabvu yepasi rose aya. Zimbabwe ndiyo iri pasi pasi mugungano rezvikwata zvina nepoindi imwe chete chete, zvekuti kurohwa zvekare kunovapinza mumadhaka asingabudike. Pamusoro pekutamba kunze kwemusha, Warriors ari kusangana zvekare neGhana yakasimbisisa iyo yaunganidza vatambi vane mukurumbira kusanganisira Thomas Partey weArsenal, Jordan Ayew weCrystal Palace, Mohamed Kudus weAjax, Natari Fosu Henry weBrentford. Muongorori wemutambo wenhabvu vaAdmaya Muhimeke vanoti Zimbabwe inofarira kusunga dzisimbe kana ichida kukunda mumutambo uyu.
I think that tamba ma game 6 ne Ghana. Pama game ita tamba ne Ghana acho ese matatu Ghana yakatirowa tikairowa game rimwe chete tikadraw ma games 2. Tofana nge tireta our best. I mean kuti tikwanise nge tishirowa Ghana.
Asi manager wechikwata ichi va Wellington Bandare vanoti chishuwiro chavo kutora ma points ese ari pamutambo uyu.
Mutambo uyu mutambo usiri nyore zvachose. Tiri kutarisira kuti zvikare machaizvo tipamwe tiwano one point, nekuti matambiro atakaita South Africa neEthiopia haana kuti haasi kutibatsira. Tinofanira kuchitanga kuwana mapoints.
Zimbabwe ine vatambi vari kurura kunze kwenyika kusanganisira Babilas Nakamba weAston Villa, Jordan Zemura weBournemouth, Brandon Galloway weFlymouth na Tendai Darikwa weWigan kuEngland, pamwe naMashau Munetsi weStade Reims kuFrance. Aimbotambira Dynamos chamunoda musanhu anoti vatambi ava vane mwongo wekukwanisa kukunda mumutambo uyu.
Players are there, they got talent as well. I think we got massive chance.
Captain wechikwata ichi Knowledge Musona uyo anotambira kuSaudi Arabia ndiye akatanga kusvika muGhana vamwe vachizotevera. Vamupandare vanoti Kama Billiard uyo achiri kutamba nemhaka yemakadhi aakapiwa akawanda ari kupa rutsigiro ari muGhana umu, asi achizotamba mumutambo unotevera.
Kama Billiard ariko kuitira kuti atraine nevamwe, asi haasi kutotamba mutambo wekuGhana wokutanga. Anozotamba patichatamba neGhana paNational Sports Stadium musi wa12.
Ghana neZimbabwe dziri kusangana zvekare muNational Sports Stadium nechipiri svondo rinouya. Mutambo uri muCoastal International Stadium uyu uri kutenderwa vanhu zviuru zvina 4,000 chete kupinda kuona. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Iye zvino tokupai mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muSudan. America inotsinhira rubatsiro rwayo kuhurumende iri kutungamirwa nevanhuwo zvavo muSudan, zvichitevera kuedza kubvutwa kwemasimba kubva kuhurumende yeCivilian Led Transitional Government kana kuti CLTG. Mashoko anobva kuvakuru vehurumende yeSudan anoti vapanduki vanotsigira vaive mutungamiri wemakore uye vari mudzvanyiriri Omar al-Bashir vakaedza kubvuta masimba musi waGunyana 21 asi vakatadziswa. Al-Bashir akabviswa pachigaro muna 2019 mushure mekuratidzira kwakaitwa nyika yose murunyararo kwaikurudzira kubva kwake pachigaro. Pari zvino ari muhusungwa muKhartoum uye anogona kupiwa zvakare masamanisi ekusungwa neInternational Criminal Court iri kuHague nemhosva dzinosanganisira kuponda, mhosva dzehondo nemhosva dzekutyora kodzero dzevanhu. Kwemakore maviri adarika, Sudan yanga ichitongwa nehurumende yevanhu yakafanobata matomu iri kushanda kuendesa nyika iyi kusarudzo dzejekerere muna 2024. Hurumende yeAmerica yashanda neSudan kuchengetedza utongo hwejekerere munguva yehurumende yakafanobata matomu. Mutauriri webazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaNed Price vakashoropodza kwavanoti kuedza kuvhutwa kwemasimba kubva kuhurumende yeSudan yeCivilian Led Transitional Government kwakakundikana kwaida kuitwa nemauto akapanduka pamwe nevamwe vanhuwo zvavo. Mumashoko avakaburitsa vakati America inoramba ichitsigira CLTG mukuedza kwayo kuunza utongo wejekerere muSudan. Zviitiko zvinodzorera shure utongo wejekerere zvakafanana nezvakaedza kuitika musi waGunyana 21 muKhartoum zvinodzorera shure kurudziro yevanhu vemuSudan yerusununguko neutongo wakajeka uye kuisa rubatsiro rwepasi rose runopiwa Sudan kusanganisira ukama hwaAmerica munjodzi. Zvichitevera kubviswa kweSudan muna zvita senyika inotsigira Ugandanga kana kuti state sponsor of terrorism, America yaramba ichikurudzira mushandira pamwe wakakura neCLTG uye yawedzera rubatsiro runodiwa neSudan. Asi sezvakataurwa navaVolker Perthes, mukuru weUnited Nations Integrated Transition Assistance Mission muSudan kana kuti UNITAMS kuSecurity Council mukutanga kwaGunyana, vakati zvimhingamupinyi zveSudan zvakakurisa kusanganisira kuoma kwemamiriro yeupfumi hwenyika, kusateverwa kwemutemo nekubuda pachena nekunyuka kwemhirizhonga itsva muDarfur nekumabvazuva. VaPerthes vakasimbisa kuti nyika iyi inoda rubatsiro rwepasi rose rwakasimba kana ichida kuti irambe ichibudirira murwendo rwayo rweutongo hwejekerere. Mutauriri vaPrice vakazivisa kuti pamwe chete nedzimwe nyika dziri kubatsira, America iri kuunganidza rubatsiro rune chitsama kubatsira Sudan kuti ibudirire muzvinangwa zvayo zveupfumi hwenyika nekugadzikana. VaPrice vakapika vachiti, ticharamba tichiendesa mberi rutsigiro urwu apo Sudan iri kuenderera mberi nebudiriro murwendo rwayo rweshanduko kusanganisira kuumbwa kwedare reparamende, kuwandudzwa kwemauto pasi peutongo hwevanhuwo zvavo uye kururamiswa kwemutemo nekutongwa kwevaityora kodzero dzevanhu. Ayo anga ari mashoko anoratidza pamiri yehurumende yeAmerica. Live Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika munyika panhau yedenda reCOVID-19 uyezve matongerwo enyika. Pera regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu nhasi. Mutungamiri webato rinopikisa reMDCT vaDouglas Ngonzora vokurudzira kuti zvirango zvinonzi zvakatemerwa Zimbabwe zvibviswe, vachitiwo hurumende inofanira kuwandudza zvinhu zvakawanda sarudzo dzisati dzaitwa. Bazi rezveutano rakazivisa kuti munhu mumwe chete akafa neCOVID-19, vamwe makumi masere nevapfumbamwe kana kuti 89 vakawanikwa vaine denda iri nezuro. Mhuri dzinodarika zana kusanganisira svikiro redunhu revhuti dzinobviswa papurazi reWaterloo kumashonaland west, zvichinzi vagere panzvimbo iyi zvisiri pamutemo. Chikwata chenhabvu yevanhurume cheZimbabwe Warriors chiri panguva yakaoma apo chiri kupinda munhandare yeCoastal International Stadium muGhana mangwana mumutambo wacho wekutanga neGhana mumakwikwi ekuenda ku2022 World Cup. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.